Vanotungamirira mutambo uyu veZimbabwe Cricket vamisa mitambo yese kusanganisira makundano ezvikwata zvemuno T20 Logan Cup ayo angafarira kutanga nhasi mangwanani. Mutauriri weZimbabwe Cricket vaDarlington Majonga vanoti mitambo iyi yamiswa nenyaya yechirwere cheCOVID-19 icho chiri kupararira zvinotyisa munyika. VaMajonga vati cricket ichadzoka chete kana uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hwadzikira. Muongorori wezvemitambo vaJustice Muzanenhamo vanoti chese tinounganidza chaunga kunyanya mitambo tinofarira kumiswa sezvo Zimbabwe isina zvakakwana kudzivirira denda iri.
Chese tinosport ingave boxing ingave kana chii tinofanira kumira tutanga taongorora denda iri kuti riri kubva papi, richapera here, tichitsvaga solution kana tasvika ipapo ventozozoita.
Muteveri wechikwata cheHerentals Football Club vaBesa Munyuke vanoti Zimbabwe iri kuremerwa nechirwere cheCOVID-19 ichi vachiwedzera ivo kuti danho ratorwa nehurumende rinofadza.
Kune chirwere, saka chirwere muno hatikwanisi kuti chirwere chirapike, mafacilities achona haana kunatsomira zvakanaka, saka chirwere ichi hachiri deadly.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika uyezve vari gurukota rezveutano vaConstantine Chiwenga vakazivisa kuti mabasa ose asina kukosha kusanganisira mitambo ambomiswa kwemazuva 30 kutanga mangwana sezvo vanhu vakawanda vave kubatwa nechirwere ichi. Aka kave kechipiri kubvira COVID-19 yatanga kupararira mitambo yese ichimbomiswa. Gore rapera mitambo yakazobvumidzwa muna Nyamavhuvhu mushure mekumiswa muna Kurume nenyaya yekutyira kupararira kweCOVID-19. Vamwe vatambi vechikwata chenhabvu cheMaurias vapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi zvinoratidza kuti mitambo iri munjodzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.